Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera mbudzi 16, 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika dzemudunhu rekuchamhembe kweAfrica mukucherechedza zuva revana reRegional World Children's Day. Varimi vakawanda vanoti gadzirirwe kurima mwaka uno iri kukanganiswa nekudhura kwembeu nefotireza sezvo zvikwanisiro zvekurima zvinopiwa nehurumende vasati vazvipiwa. Vamwe vane mukurumbira pamadande mutande vopinda munyaya dzezvematongerwo enyika vachitsigira mapato akasiyana-siyana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nhasi nedzimwe nyika dzemusadak mukucherechedza zuva revana reRegional World Children's Day kuVictoria Falls. Vakuru vematunhu nehurumende vanosvika zviuru zvinomwe pamwe nevana vanodarika zviuru zvisere 8,000 vemusadak vakakokwa kumusangano uyu. Vanhu vakasvika nezuro pakatangwa urongwa uhwu, asi nhasi ndipo panga paine nhaurirano dzizere pamusoro pekodzero dzevana uye remangwana redunhu. Dingindira regore rino rinobata dzidziso nekurudziro yemwana wemuAfrica kuti abudirire. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoshanda nevechidiki vari mukuru wesangano reWeva Education Trust Amai Talent Jumo kuti tinzwewo maonero avo.
Chituko chichakakosha zvikuru kuunganidza vana pamwe chete kuti paudiki hwavo vatange kunzwisisa kukosha kwedzidzo. Tinofara kuziva kuti nyika dziri kuungana uye dziri kuunganidza vana kuti vazvitaurire pachavo, nekuti kazhinji zviitiko zvakadai misangano inoitwa kuchiuya vatungamiriri vazhinji vacho vari vanhu vakuru vasinganyanyi kunzwisisa zvinosanganikwa nazvo nevana, zvikuru sei vana vachiri kuenda kuchikoro. Naizvozvo tinokurudzira hurumende dziri kutumidzira vana kuti vange vari vana pazera, kwete kuti vamiriri vavo chete.
Sei muchidaro Amai Jumo?
Vangava vadiki pamomo, asi maziko avo nepfungwa dzavo nemuono yavo nezviroto zvavo zvakakosha pakuumba nekutsimbidzira zvinofanira kuti zviitike, zvinovashandira ivo maringe nepatiri pari zvino.
Ndedzipi nyaya dzakakoshera vana pari zvino?
Pane nyaya yedigital technology yanenge pasemuenzaniso. Kazhinji panounganiwa nevanhu vakuru vachiedza kufungira vana nekurongera vana. Nyaya idzodzo dzinokwanisa kusara kumashure nekuti vanenge vachironga havana kunzwisisa kuzere maererano nezvido zvevana uye zvinogonekwa nevana.
Iko kuvaunganidza vechidika pamwe chete muurongwa hwakadai kunovabatsira sei muupenyu?
Vana pavanosangana pachezvavo vanotodzidzisana ivo pachezvavo kuti vangashandisa sei teknoloji iyoyo, uye vachipanana vechitsvambe chekuti chichimwe zvechavangade kuvandudza zvavatori nazvo. Uyezve kuunganidza vana uku kunoita kuti zvichemo zvavo pavanotaura ari mazwi avo zvinokwanisa kunzwika, kwete nevatungamiri chete asi nevabereki uye nevese vanobatikana pakusimudzira kubatsira mwana muno muAfrica sanganisira nevanotipa mari madonors akakosha vakanzwisisa zvichema zviri kupa kuvana vanozvikoshesa nekuti vanenge vachiziva kuti hazvisi zvishuo zvevanhu vakuru zvinokwanisa kungotsakatika asi kana zviri zvishuo zvataurwa nevana kazhinji kazhinji rubatsiro rukauya nenguva yakafanira zvinobudisa michero yakanaka nekuti vana ndo vanenge vataura zviri pamwoyo yavo
tarisiro dzenyuwo imi sevabereki vanoshanda nevana dzinenge dziri dzipi kuseri kwemisangano yakadai
dzidzo dzataka yatingati curriculum yataka inherita kubva kuvapambe pfumi yakanga iri centered around the bottleneck system yekuti vashoma ndo vaifanira kuti vabudirire tuchasira kuti vana pavanounganidzwa uve zvemukana wekuti zviongororwe kuti makaricurum anga vandudzika sei nenzira inoita kuti nguva inopedzwa mwana achienda kuchikoro makore ese anoenda kuchikoro asangobuda nebepa chete asi mwana wega wega anofanira kuti abude achikwanisa kuita chimwe chinhu chinovandodza community yaanobva tinotarisira kuti masolar system achange achitogadzirwa nevedu vana asi izvi zvinokwanisa chete kuitika kana misangano yakaita seiyoyi yazviisa patable yove a topic of discussion inokosheswa
avo vanga vari vanoshanda nevechidiki vari mukuru wesangano reWeva Education Trust amai Talent Jumo vachitaura vari parunhare vari muHarare neStudio 7 Varimi vakawanda vanoti gadziriro yekurima iri kukanganiswa zvikuru nekudhura kwembeu nefotireza sezvo vasati vapiwa zvikwanisiro nehurumende. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Kunyange hazvo mvura yaturuka munzvimbo dzakawanda munyika varimi vakawanda vanoti havasati vaisa mbeu pasi nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvekurimisa mumwe murimi wekubvanget vaadhimaya tsuro vanoti mbeu nefotireza zviri kuvadhurira zvakanyanya vatsuro vanoti mbeu nefotireza zvavakavimbiswa nehurumende pasi pechirongwa chemutungamiri wenyika chepresidential input scheme havasati vazvipiwa
dose zvatakatovimbiswa nehurumende kuti tichapiwa kana takachera makombe ekudyara hapana chati chauya kusvika pari zvino mvura yekutonaya asi hapana chati chauya
mumwe akachera makombe ekudyara chibage sezvakakurudzirwa nemadhumeni kuitira kuti vapiwe mbeu nefotireza vatongai masembura vekuward 14 kuchegutu vanotiwo hapana chavati vapiwa vachiti makomba vakachera ave kutovharika nemvura yave kunaya mumwe murimi asina kuda kuzivikanwa nezita wekuhurungwe anoti haasati apiwa mari yake negreen marketing board inosvika madhore ekuamerica mazana masere nemakumi mana kana kuti $840 izvo zviri kuita kuti vatadze kuzvitengera mbeu nefotireza
handikwanisi kutenga mbeu nefotireza nekuti handisati ndapiwa mari yangu neGMB yechibage chandakaendesa gore rakapera chaivo
murimi wechibage kumazowe mudunhu remachonal and central vabisop kamudyariwa vanoti dai hurumende yabhadhara chimwe chidimu chemari yezvikwanisiro zvekurimisa kana kuti subsidies kuti zvive nemitengo yakaderera kuvarimi
kuti varimi vanokwanisa kuzvitengera mainputs vakwanise kunotenga vega mainputs ari subsidized nyangwe achitibatsira inyaya yekuti tinenge tisina keshi yakakwana yekurima zvakadi zvati zvinotikwanisira nekuti vamwe tine minda yakati kurei kuti utenge mainputs anokukwanira pamunda unenge wakudawo mainputs ekuti unowana nemuchero wakakwanira
mbeu yechibage inorema makirogiramu 10 yaitengwa nemadhore ekuamerica makumi maviri nemasere kana kuti $28 gore rapera iri kutengwa nemadhora makumi mana nemashanu kana kuti $45 gore rino mukuru wegreen marketing board vaedison bhadharai vakaudza komiti yeparamende inoona nezvekushandiswa kwemari yepublic accounts committee svondo rino kuti havasati vabhadhara vamwe varimi asi vakaudzawo komiti iyi kuti hurumende yakavapa mari inosvika $13 million emadhora ekuamerica kana kuti $13 million vakatiwo pamusoro pemari iyi hurumende yakapa kambani yavo $10,000,000 rine 15 kana kuti 115 million zig kuti vabhadhare varimi vasati vawana mari dzavo. Hatina kunzwa divi reKotko kuti yakapiwa mari yakawanda sei nehurumende kuti ibhadhare varimi sezvo kambani iyi iri iyo yakasaririra zvakanyanya pakubhadhara varimi. Vamwe varimi vedonje vave nemakore maviri vasati vabhadharwa mari dzedonje ravakaendesa kuKotko sekutaura kwavaRest Mpofu.
Gore rakapera ini ndakaita mabhero 53 ndobva ndabhadharwa mabhero 23 nanhasi asati abhadharwa igore rakapera. Gore rino ndakabhadharwa mabhero halfway ose handisati ndabhadharwa ave 42.
Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti kunyange mvura yakanaya nzvimbo dzakawanda vanoti varimi havana zvikwanisiro. Mukuru mubazi rezvekurima mudunhu reMashonaland West amai Evelyn Ndoro vanoti mbeu yechibage iripo inokwana asi vakamirira fertilizer isati yavepo. Amai Ndoro vanoti varimi vanofanirwa kupiwa mbeu, fertilizer nemishonga yemakonye zvose zvakakwana kamwe chete. Gore rapera varimi havana kurima zvakanaka nekuda kwekushayikwa kwemvura zvakakonzerwa nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nonorai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 masvondo ese, asi nhasi muchachipiwa neni Evans Zininga. Chingamidzai vateereri kuchirongwa chemadzimai Women's Forum chamunopiwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 masvondo ose, asi nhasi muchichipiwa neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Tine rombo rakanaka nhasi, tabatana na Dr. Chido Muchemwa, mudzimai wechidiki vanogara kuguta reToronto muCanada, pamusoro pechinyorwa chavo chitsva chichangobuda chinonzi Who Will Bury You. Iri ibhuku regaitinzwe vachitsanangura zvizhinji pamusoro paro.
Ndinonyora nyambo dzevanhu vanogara vanhu vanobva kuZimbabwe vachichiriko kuZimbabwe nevakaenda kumhiri kwemakungwa. Ndakaita PhD yangu kuUniversity of Toronto muna 2023, saka iye zvino ndiri kunyora asi ndiri kuitawo research yangu ndichibva kunzwisisa kuti patinotsvaga nyaya dzedu dzevanhu vemuZimbabwe tinodzitsvagepi.
Ndingade kubvunza kuti chakakusundai kuti munyore manyorero amunoita aya chii?
Saka ndane makore ndichinyora asi muna 2020 baba vangu vakashaya. Ndikatanga kuverenga dzimwe nyambo dzandandambonyora ndikaona kuti pese pandainyora ndanga ndichinetsikana nemubvunzo wekuti ko kana baba vangu kana mai vangu vakashaya ndikatadzwa kunovaviga ndichaita sei. 2020 zvikaitika. Ndikatanga kubvunza mbvunzo yekuti Who Will Bury You, ndiani achakuviga.
Inini tiri kuona iko zvino munogara kuToronto chinokubatsirai pamunenge muchinyora apa muchisanganisa upenyu hwekuZimbabwe neupenyu hwekuCanada kuno kwamare nhoroondo yeupenyu hwenyu kumusha nekuno zvisangane zvireve chunhu pamunenge muchinyora chii?
Saka ini ndiri gotwe amai vangu, saka segotwe ndinoenda kumusha kakawanda. Saka ndinogara ndichiti ndiri kuCanada ndoenda kuZimbabwe ndodzokera kuCanada ndodzokera kuZimbabwe. Saka pese apa pandee ndichifamba wakagara kuZimbabwe uchifunga kuCanada unotanga kuona zvinhu zvangu usingaoni uriko Canada. Kana ndiri kuCanada ndotanga kufunga kumusha, ndotanga kunzwisisa zvemafambiro anoita zvinhu zvakasiyana nekana ndakagara kuZimbabwe.
Who Will Bury You muri kuzviisa pachinzvimbo chekuzvibvunza imi zvamubvunzo wakadzama unoda kuti ndiukandiwo kune vamwe vanhu vari kunze uko kuti ko iwe uchavigwa nani? Ishoko rakakura izvi, makanga makadzamisa pfungwa ka. Chinogona kuti nhasi titi makawana menduro kubva kumubvunzo wamaizvibvunza uyu ndechekuti kudii?
Ini ninduro wandakawana ndewekuti kana wakagara ku Zimbabwe mhuri yako yese ichigara mu Zimbabwe unogona kungofunga kuti inkana ndikafa hazvinetse kuwana anondiviga hama dzangu dziripo cheche yangu asi kana wamboenda kuri kana kuti hama dzako dzaenda kuri vanhu vese ava vataingotemba navo kuti ava ndo vanhu vangu havasi sipa saka taakufanira kudzidza kuti saka kana ndadaro ndinovaka sei hukama nevanhu kuti ndiwane vanhu vachandibetsera kana zvinhu zvaiti
matsauro nyaya yakakosha vanoda kuwanawo bhuku renyu iri vanoda kuriverenga vanoda kuritenga vangadewo kutaura nemi nezvezvinyorwa zvenyu izvi vanokutsvagira ikupi
ini ndine webhusaiti yangu www.chidomchemwa.com mukaendako munowana mhinduro une mibvunzo yese iyi munowana kuti bhuku rinotengwepi munowana kuti ndiwana kupi zvese zviripo
aiwa ndinokutendai zvikuru kunge magona kutaura nesu chinhu chandichakukumbirai chekupedzisira ndechekuti kune mudzimai ari kunze pamwe ari kuverenga zvinyorwa zvenyu izvezvi pamwe ari kutanga kunzwa nezvenyu pano nhasi pastudio 7 anobva ati inini ramangwana rimwe zuva ndinoda kuzoitawo sachidomu chemwa zvii zvamungamuudze tichipedzisa zvenyu
ini ndofunga kuti munhu wese anoda kunyora anofanira kutanga averenga nokuti ndokuti tidzidze kuti tinoverenga tinonyora sei saka ndinokurudzira vanhu vese varikuda kunyora kuti verengai vanhu vari kunyora nezvezimbabwe munzwisise zviri kuitwa nevamwe kana ine shungu chaidzo sezvandataura pawebhusaiti pangu mongonditsvagapo ndinokubatsirai 1-on-1 kuti tiwane kuti zvinofamba sei
ndinokutendai vahanzvadzi kunge mapinda muchirongwa chedu chanhasi tokushuvirai zvakanaka nemiwo vateereri ndokutendai kunge mange muri muchirongwa chedu teererai zvakare svondo rinouya tichikupai zvechimwe chirongwa chemadzimai ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC iko zvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvedambudziko rekuparadzwa kwaitwa zvimwe zvikoro nedutu riri kuuyiswa nemvura iri kunaya munyika munguva ino matunhu emasvingo neMidlands. Muhurukuro yedu tabata mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe Valbert Masaraure kuti tinzwe kuti dambudziko iri rakakura sei.
Nyika yaita dambudziko yemvura iri kunaya iine mhepo yakawanda zvakanyanya zviri kukonzera kuti kupararudzwe infrastructure yakawanda. Tiri kuona midhuri inofanirwa kunge ichidzidzirwa vane vana ichiparara dzimba dzevanhu zvitoro nezvimwe zvakadaro. Tinoona nyaya yakaitika kunana mberengwa kwekupazwa kwezvikoro pachitozofiwa nemwana anenge ari grade 3. Tinobata maoko mhuri yakarasikirwa nenharaunda yese nenyika yese tichiti rufu rwakaita seurwu rwaigona kudzivirirwa taita takaita gadziriro yakakwana tisati tasangana nemvura iyi.
Zviri kukanganisa zvakadii dzidzo yevana izvi vamasaraure?
Tine zvakare vana vari kutadza kuzoenda kuzvikoro dzidzi dzavanoyambuka dzazara mvura tungave tukova tudiki vachigara kudzimba. Tine vana vari kutadza kudzidza nenyaya yekuti pavanodzidzira paparadzwa. Tine vana vasiri kudzidza nekuti vagara vachidzidza pasi pemuti. Saka kunaya kwemvura gore negore kunogara kuchimisa kuwanikwa kwedzidzo. Kunaya kwemvura dzimweni dzenguva tine varayiridzi vari kuvharirwa nemvura vasati vasvika kuzvikoro kwavanoda kuti vadzidzise. Tine vanoda kutakura material yemaexaminations vari kuvharirwa vasati vasvika nematerial iyoyo. Saka kunaya kwemvura kwakanaka tiri tichikuda asi nenyaya yekuti hurumende yedu iri kutadza kuita gadziriro dzakakwana zvikoro zvedu zvinowanikwa zvisina kugadzirira ndisine nguva.
Imi sesangano revarayiridzi zvii zvamuri kukurudzira kuti dai zvaitwa kubatsira kurerutsa dambudziko iri?
Taane mwaka wakati kurei tikurudzira hurumende kuti dai yagadzira matano ekuchengetedza zvikoro zvedu panguva yemadisaster akaita sewaya yemvura dzemafashama kana panotoshayikwa mvura chaipokana padouya mapandemic akasiyana siyana. Saka chekutanga togara tichikurudzira kuti tinge tine atinoti macondexi specific models ekugadzirira nyaya yemaemergencies nemadisaster. Hongu tinoziva tine civil protection unit inenge ichibata nyika yese pakutarisa nyaya idzi kuti dzisaitike. Asi makore nemakore tinoona kuti vanenge vachipa zvinhu zviri general zvisingabatsire masector. Tinenge tichida interventions are sector specific. Chechipiri tinogara tichikurudzira kuti panguva yakadai tinofanira kunge tine macommittees ema education emergencies ari munharaunda dzakasiyana siyana anenge achikwanisa kuona kuti ndezvipi zviri kuda kuitwa zvikagadziriswa munzvimbo muno kuti vana varambe vachienderera mberi nedzidzo kunyange zvako kwaitika dambudziko. Asi panguva ino patasvika taakuchikokurudzira kuti nyaya dzekuti kuchanaya dzinozivikanwa weather forecast yedu dzinozivikanwa kudzi kwakati kuchanaya mvura yakawandisa infrastructure irikuwa ichaparara mhepo ichawanda zvinogara zvazivikanwa. Tinenge tichida chenjedzo kuti ikurumidze yafamba vanhu voita gadziriro yakakwana uyezve tinenge tichikurudzirawo zvakare kuti vana vanenge vazodzivatadza kuenda kuchikoro tinge tine urongwa hwekuti vangaenderere mberi vachidzidza sei kunyange vari kudzimba dzavo ndeipi nzira dzeremote learning dzatingaite kuti vana vasarasikirwe nedzidzo. Tinoona vana vamwe vari kunyora mazamanishoni nekudaro tinenge fanga tine matanho atinawo ekuti mazamanishoni iwaya chero vakamiswa nematambudziko akasiyana siyana vakwanise kuwanirwa nzira yekuti vange vachinyora. Ngatichiitei gadziriro yakakwana tisangovhunduke nguva nenguva zvive zvinhu zvatinogara takarongera tichiziva.
Hurumende ine matanho airi kutora here kana kuti mune zvamuri kuitawo here kushanda nehurumende mukuedza kugadzirisa dambudziko rezvikoro zvaparadzwa izvi?
Hurumende hongu takaipa tsvakurudzo dzatakaita tikavapa magwaro avaina awo mahofisi mavo anotsanangura matanho akasiyana siyana anoda kutorwa kuti agadzire nyaya iyi. Tisarambe tichikochema nenyaya imwe chete gore negore. Dambudziko raitika hapana chatichaitwa chinobatika kubva kune hurumende yedu. Pari zvino tiri kutotumira zvakare maproposals mamwe atiri kutaura iwaya kuti dai taita muonera pamwe tarwisana nedambudziko iri. Dzidzo yevana vedu isarambe ichimiswa nenyaya yezvinhu zvatinge tagara tichiziva kuti zvichaitwa.
Manga makateerera kune mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Zemitambo, vamwe vane mukurumbira pamadande mutande kana kuti ma-influencers vanonzi vava kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika vachitsigira mapato akasiyana siyana. Asi izvi zvine pundutso here? Mutori wedu wenhau Pasmo Ndlovu anotipa nyaya yacho zvizere.
Mumwe mutambi ada kuzikanwa nerekuti Farai anoti muZimbabwe zvimwe zvinoita kuti vatambi vaite zvematongerwo enyika kuda kuwana raramo.
Nyari pakuda kutsvaga kurarama nekuti pamwe pacho zvinenge zvakaoma. Asi tinoona kuti muZimbabwe hapana chinorwadza sekutaura saidi rako unobva watukwa nevatsigiri kana kuti mafans.
Kwemakore mazhinji vanotandadza veruzhinji munyika vakaita saJa Prezer, Sandra Ndevele, Sulumani Chimbetu, Matthias Mere naKudzinya Kudya ndevamwe vanombokokwa nemapato akasiyana siyana vachitandadza veruzhinji panguva yekutsvaga rutsigiro musarudzo. Sandra Ndevele atori kanzura webato rezanu PF kuvulawayo. Vaimbi vakaita saHoly 10 ndevamwe vakabuda pachena vachitsigira zanu PF musarudzo dzadarika. Vamwe vanotandadza veruzhinji vakaita saFelicitas Murata anozikanwa nerekuti Maititi vakamboshoropodzwa neveruzhinji pamasaisa esocial media mushure mekunge vataura kuti vanotsigira zanu PF. Vanodzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenhau paMidland State University vaAbel Dzobo vanoti pari zvino muZimbabwe vatambi vachiri kutsoropodzwa kunyangwe nevatsigiri vavo kana vakaburitsa pfungwa dzavo mune zvematongerwo enyika.
Muzimbabwe dambudziko redu guru ndere political polarization. Yekuti vanhu vanoti kuvamwe vanotsigira hurumende, vamwe havatsigiri hurumende. Potetwa sekuti ava vanhu vava vavengi havasi zvizvarwa zvemuZimbabwe.
Asi nyanzvi inongora nezvematongero enyika vachidzidzisa paDeVry University muOhio kuAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vaudza Studio 7 kuti nyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe dzinofanirwa kudzidza kunyika dzakaita seAmerica pamafambisiro ezvematongero enyika kunyanya panyaya dzekodzero dzevanhu mukutaura pfungwa dzavo vakasununguka mune zvematongero enyika.
MuAmerica vaimbi kana vamwewo zvavo vanozikamwa zikamwa muAmerica vakasununguka kusapota bato ravanenge vachida kutaura zvavanoda pamwe kana kutonyomba president chaiko vakasununguka zvichiratidza kukura kwoutongi hwejekerere pamwe chete nokuremekedza kodzero dzavanhu.
Musarudzo dzichangopera muAmerica, vaimbi vakaita saBeyonce naTaylor Swift vakabuda pachena kuti vaitsigira amai Kamala Harris uye Azalea Banks na Kid Rock vaitsigira vaTrump. Vanoita zvemafirimu kuHollywood vakawanda vakaitawo zvimwe chetezvo. Mukuru wesangano rinorira kodzero dzevatori venhau reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA Dr. Tavani Moyo vanoti munhu wese wemuZimbabwe kusanganisira vanotandadza veruzhinji vane kodzero yekusarudza pamwe nekutaura vakasununguka bato ravanotsigira mune zvematongero enyika vasingatye vakati kusiyana kwepfungwa hakufanirwe kuunza ruvengo sezviri kuitika munyika.
Chatinokurudzira ndechekuti nekufamba kwenguva dunhu rekwedu ngari kure risvike pakuti kana uchishi uri muartist kana kuti uchishambadzira mashoko sununguka kutaura kuti ini zvangu zvandinoona ndikaona munhu akadai so achinge achitungamira zvinondiswa zvakanaka wotadza kuti wapedza kudaro wosvika unzi uri mhandu uri nonzvatunzva kana kuti wombva wanzi tsvimbo mugosi.
Ko ivo vanotandadza veruzhinji ava vanoudzamo hwakadini pakunongedza vanokunda musarudzo? Tabvunza imwe wenyanzvi inongora nezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reAfrican Coast Trust vaElton Ziki avo vati
nenhau yokuti vane vanhu vakawanda vanovatevera anonzi mafollowers. Saka kana uchida kushambadza shoko rako maringe nechero chunhu vaimbi kana kuti maartists vanhu vaunoshanda navo semunhu anoita zvematongerwo enyika.
Vachipa maonero avo panyaya iyi vanongora nezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party uyezve vachishandidzana neboka reNational Democratic Working Group rinotungamirwa navaJob Scala Dr. Uraya Izembe vanoti hongu vatambi vane kodzero yekutaura pavamire vasingatye, asi muZimbabwe kuita izvi kune njodzi pakuti veruzhinji vanoona rupao rwebato rinotsigirwa nemutambi zvobva zvakanganisa basa rake kana bato racho risina kuchena.
Mbiri yakaipa yebato iroro ndiyo inenge yomushaisa fuma nokuda kwokuti vanhu vane vati uyu neimbira bato risingaiti zvakanaka. Saka kuipa kwacho niko kuti bato iroro rikaipa iye muridzi uyu zita rake nomva raipa basa rakewo iroro roshayavo vanhu vanenge vachitenga.
Muhurukuro neStudio 7 mushandi mukuru muhofisi inoona nezvebudiriro yezvemitambo mubazi rezvemitambo Dr. Biggie Samanda vanoti vanoita zvemitambo vanofanirwa kukosheswa nebasa ravanoita nguva dzose nekuti vane basa guru mukusimudzira tsika nemagariro.
Tagara tingori vanhu vane runo ruri pamusoro zvikuru sei munyaya dzekusimudzira tsika nemagariro evanhu vatema. Kana vatungamiri vedu chaivo ndozvavanotaura izvozvo President wamunangagwa nenyaya iyoyo yekuti unhu hwedu zvinhu zvedu sevanhu vatema zviende pamusoro zvionekwe muchiedza chakanaka.
Zvichakadaro imwe tsvarakadenga iri kumirira Zimbabwe mumakwikwi eMiss Universe Sakile Duve ari kuMexico uko ari kukwikwidza muchikamu chechimakumi manomwe nematatu echirongwa ichi nhasi mugovera mbudzi 16 panzvimbo yeArena CDMX muguta reMexico City kuMexico. Ndaka mira Studio 7 muHarare ndini Pasmo Nsofu.
Tabatashika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 16 kuLwezi 2024 muKipstube. Endabeni zethu namhlanje.
Uzwe abanye besithi bona nqali mfanta wona lalithumela libisebenzi libophekisi kalikhulula teni. Uma ngathi ngumuntu engakhuluma khonoko phezu kokuthi igazi labantu lalithumela imphefumulo yalahleka abanye balimala.
Abakubandla elibusayo bamangaliswa yilabo abathi sebehlulekile ukubusa njengabanye babo abakwizwekazi le-Afrika ngakho-ke kumele bephume bephele embusweni.
Abantu bathi khona kawakhitshelwa amabandla ngoba kawasenzi akulwelayo. Amabandla lawa athi alwela ukukhululeka kukaZulu kodwa namhla sokungathi kuthiwa kwathi kulwela inkululeko sasiyilwela iZanu.
Abaphikisayo bathi amabandla afana leZanu PF kawakwazi ukubusa njalo isikhathi sabo sisijayile esokuhlala embusweni. Uhulumende usethembise njalo ukuba uzathuthukisa umgwaqo weBulawayo Nkayi Road ubhidlike okumangalisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakubandla elibusayo eZimbabwe bamangaliswa yilabo abathi sebehlulekile ukubusa njengabanye babo abakuzwekazi le-Afrika ngakho-ke kumele bephume bephele embusweni. Bakhulume lokhu ngesikhathi kusanda kususwa uhulumende webandla ebelikhokhelwa ngumnumzana Mokgweetsi Masisi wakweleBotswana njalo kulokuxokozela okwenzakala kwele Mozambique kulandela ukhetho lukamongameli onqobe khona ibandla leFrelimo. Kodwa abaphikisayo bathi amabandla afana leZanu PF kawakwazi ukubusa njalo isikhathi sabo sesitshayile esokuhlala embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Joseph Chuma ukubandla leZanu PF njalo umele iphelandaba jabalala edale lephalamende.
Endaweni eziningi sokulabantu abatsha abancane ababengekho amazwi lawa elwela inkululeko lawo. So ukuthi bazwisise okwenzakalayo sokungani sokuthiyana ngoba uzwe abanye besithi bona nqali mfanta wona lalikhulula libisebenzi libophekisi kalikhulula teni. Uma ngathi ngumuntu engakhuluma khonoko phezu kokuthi igazi labantu lalithumela imphefumulo yalahleka abanye balimala. So usubona ukuthi vele sokukhulunywa ngama-generational issues atshiyeneyo. Yikho ngithe bona mina amabandla lawa akhulula amazwe indingeko enkulu ekhona yokuthi kumele aziguqule abe hlale siba relevant ngomumo okhona. Kathesi vele akusayenzi ukuthi kulo kuxhuma ngokuthi salilwela familia. Kusomele sixhume ngokuthi siyangabi sisuka ekulilweleni. So yikho ngisithi bona mina thina njengeZanu PF we-reinvesting ourselves siyaziguqula ukuthi sihambelane lo mumo okhona kathesi. Yikho ngimangala nxa usithi bona abantu bonke bazenda asho bantu bonke ngoba abanye bakuzwisisa. Yikubona thina yathi mina nginje ngesikhathi sokulwa kwempi ngangimfitshane kakhulu azange ngiphathisipele kodwa namhlanje ngomunye walabo abaphezulu nxa ngikhuma ngezikhundla ezokubusa ukuthi usulina kuka-embracing the young ukuthi lazo zingene kuleadership njengakhona okubonayo ama-opposition amaningi ngabantu abasesebancane abantu abasesele minyaka eminingi phambi kwabo. Yikho sesizozelathi njengebadlayela eZanu PF.
Ye kodwa ke abantu abasakhulayo la okhuluma ngabo baswela ubukhohlakalo baswela ukuthi amabandla la alwa impi ayihluleka vele ukubusa bangani badonsa besiye egangeni sonke isikhathi baphikisana lentando kaZulu ngokubona kwabo akunjalo babajoma.
Kwenye indawo ngalobo njalo sibili kodwa kwenye indawo yikho bona bengitshile ukuthi ngama-different ideological perspectives asekhona phakathi kolutsha nabantu abadala. Yikho ngenxa abantu benebandla labo elalwela inkululeko kumele befunda abadala ukuthi nabayi sebeqala ukudedela kancane kancane befaka olusha labo kona bale badlengwe ngalelo uzabona ungayinsinyeza njalo amabandla lawo ngabe ayalelo ke ekhona njalo kumisho khona ukukhuma ngakho ukuqulunza ngomnotho into vele engafunakaliyo kumele kube le equal distribution yomnotho ukuthi umuntu wonke azive ekudumala elizweni lakhe
ye kodwa kubangaguqula yini izenzo kulabo ababusayo kathesi abalwa impi yenkululeko emazona chene
yiko phela ngisithi bona lingaphuza ukuziguqula lina lodwa abantu bagcina benjani benikhibizele phansi yiko thona ubona njengemali elibusa lapha eZimbabwe sesiqalisile ukuziguqula lodwa sesiqalisile ukuhluba isikhumba esidala sigqoka isikhumba esitsha ukuthi laba abadala bebekhona ye bakhona yiko bona sesilento lokuthi yi-elders council kodwa bahlale laphana bebesibonisa kodwa asebeqhuba indima kube yithi ulusha olukhona
lo ngumnumzana Joseph Chuma omele iphela ndaba jabalala edala lephalamende ekubandla lezanupf obekuphuphela lestudio 7 eseharare sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance
abantu bathi khona kawakhitshelwa amabandla ngoba kawasenzi akulwelayo amabandla lawa athi alwela ukukhululeka kukazulu kodwa namhla sokungathi kuthiwa kwathi kulwela inkululeko sasiyilwela izanu azange ngilizwe igama elalisithi asikhipheni unusmith izanu ibisifela esikhundleni abantu kwindalo yomuntu vele ithi kuphilwa ngotshintsho uya konke obukwenza ukwenza kube ngcono kodwa sibona la mabandla kukhulunywa ngembali nsuku zonke yethi nasalwa inkululeko lisenkingeni Chuma kathesi lifana lenkukhu ezithandele ngehulu khona lokho elikwenza uzulu uzulu selibophile okungamazwane sokubotshiwe alisayindawo uyayibona iBotswana ukuthi khona i-50 years sebephumile iMozambique bayala abantu iZimbabwe yona leyo alisoze libuqutha ubuthongo ngezinto esezisenzakala ngoba kalilande eli into eyiyo kwathiwa iyalwela nxa Chumani ungaphatheka ngempini mina ngaphatheka empini sasibuzwa thina amabhunu asibuze ukuthi khona amathororo liwabonenga sithi asiwabona ngivini siwabonile bangasibuza labo abathethiswa esasikwazi ukuthi balwela thina sibatshele ukuthi amabhunu siwabonile alele embundwini wedamu lapha thina besikwenza yikho kulwela inkululeko sasingakwazi ukuthi senzela lina liyizani ngabe sasikwazi khonokho ngabe sasibatshela ukuthi amabhunu kawalila njenga hayi khona kelikwenza lokho yikho abantu bengalifuna abantu bafuna into eprogressive vele development kuyalanjwe elizweni ilizwa lila madamu akulakudla kakulani 50 years ilisembusweni akulamuntu okufunayo khona lokho yikho ke babudube bekhitshwa bakhitshelwa khonokho ukuthi abalandeli into abayithembisa abantu bakhuluma into engekho amanga kwitshitshela uzulu into ezingekho umuntu ufuna ukuhlala esikhundleni afake ifamily yakhe ayisikho kwakulwelwa khonokho akulamuntu abengalwela ukuthi ifamily yakho Ncube yena empini ukuzuncube athi phekhe lo nkosikazi wakhe labantwana akukho khona
ye kodwa ke abadala bakhuluma bathi umbuso awubhakelwane njengegwayi ukuthi abaphonga uphuma nje phela baphuma nzima abantu labo so manje bazaphuma yini njengakhokhelingayo
kwakumele khona lokho kulwela impika kuzange kukhulunywe ukuthi umbuso awucatshelwana njengegwayi kwakuyikuthi kuthiwa sifuna umbuso wenkululeko namhlanje umuntu ungifela ukuthi ngitholani ukuthi lapha lokho elikwenzayo lokho kakuqondanga ikhansili le enka ikayisebenze so kumbe hhayi nanti elami ibandla ngibuyile mina ngi-Freedom Alliance kumele ngifele khona lokho ayisikho esakulwelayo khonokho ngoba ungakhangela abantu laba sebekwenzile amabandla lawa bakhipha kuphela umbuso wamabhunu bangena bona ematomini walana wamabhunu sebephila isibhunu sona siya esasisibona ukuthi uSmith nxa ehleli futhi azabe ngcono ngoba wayesiba le farm yakhe umntakamgabe ubele 23 farms umgabe inkwazi kograce ungakubala yi-100 amafarm uSmith kazange abe lawa amafarms afika khona uyayibona into yakhona so okubi khonaukuthi kwakumele kwazakala ukuthi hhayi elizamfaka la uyisedynasty seyinkosi usebusa lo queen wakhe kambe ngubani babuduba engatshoni esilwa bethwala imbhobho abantu bechapha abantwana begalala impilo zabo besiyalwela ukuthi uChuma kabe ngunanani kumbe ibandla likaChuma utebe ngonanani becazimula izisu besuthi imali yelizwe uZulu ngapha ewaza ngendlala ayisiko lokho yikho abantu bengawafuna abantu ngayisiko ukuthi kutwa inzondo bazonda sizondizenzo zezanu labakhokheli bani ubese sizwela laba balandelayo kukhona phela abanye abadonsi wabona inkomo ebanjwe ngomkhala lapha babudubi ayikwanisi ukuthi ngathi ihluku kube buhlungu isithi bhazala lakhona siyabazwela labo ngoba badubi kanjengathi
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube nginobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ubexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kule-South Africa wezemaphandleni uhulumende uthi uzalungisa umgwaqo wethara osuka kobulawayo usiya enkayi ulakho njalo ukuxhumanisa izigaba eziningi ukuza kwenza kube lentuthuko ekhanyayo emathebeleni north sokwedlule iminyaka engamathumi amathathu uhulumende ethembisa ukuba umgwaqo lo uzalungiswa kodwa akukhanyi ngithola kancane ukuthi siwakuveza lokhu ngoba usuphele du endaweni eziningi lomgwaqo oqakatheke kakhulu esabelweni lesi isiphathamandla sikahulumende sesithembise njalo ukuthi kuzalungiswa ngemfanelo umgwaqo lo eminyakeni elandelayo kubika uNokutaba Dlamini
amaphephandaba achiyeneyo abika ukuba sekwabanjwa-banjwa isibanga esiyisilinganiso samakhilomitha afika phose amachumi ayisikhombisa kuphela 65 kilometers selokhu kwaqalwa ngomnyaka ka-1993 ukufakwa ithara emgwaqweni wenkayi Bulawayo Road kwakukhangelelwe ukuba uzabe usulungiswe wonke ngomnyaka ka-1999 usenator Sengezo Chabangu owake wazivuzisa ngodaba lolu edalele ephalamende wakubeka sobala ukuba kukhanya angani kulungiswa isibanga esifika isilinganiso samakilometers amabili 2 kilometers ngomnyaka kuphela okutsho ukuthi kuzathatha iminyaka phose elikhulu 90 years ukuze ufakwe ithara ngokugcweleyo okwamanje uhulumende uthembisa ukuthi uza kwenza konke okusemandleni akhe ukuba ulungiswe umgaqo lo ngesiphangiphangi isithembiso lesi sethulwe ngohola ugatsha lukahulumende olubona ngezokwakhiwa kwemigwaqo emathebeleleni North umnomzana Nkosinathi Ncube uthi kule minye njalo imigwaqo abayilungisayo
enkayi road uzothola ukuthi umnyaka uqala next year uzobona ukuvela ukuthi sokulempe ekhanya siyazi ukuthi sokulesikhathi abantu bakhuluma ngayo but okwamanje siwugcizelele lo hulumende futhi umgwaqo lo usebenze
umnumzana Ncube uthi okwamanje kakabi lolwazi lwemali ezafakwa nguhulumende ukugcwalisisa lesi saziso uthi kuzavulwa njalo indlela abatshayeli abazayisebenzisa ngoba inhloso yokuphala yonke nje beqale phansi umnumzana Sydney Mthimkhulu wenkayi kusivalo uthi ulokudana ngezithembiso ezifana nalezi ezisuka ziphelele emoyeni
into engihlupha kakhulu ngumgoqo wenkayi ukuthi waqala ngo-93 ngingu-form 2 ngile 15 years lamhlanje ngile 46 years umgwaqo waqala
umnomzana Mthimkhulu uthi ngaphandle kwesimo esibi somgwaqo lo abanye bengathola imikhuhlane efana leyofuba ngesimo sothuli emgwaqweni lo
umgwaqo lo ubaluleke kakhulu because ulinka igogwe lebulawayo ilinke isilobela lebulawayo ulinke ijombe lebulawayo ilinke inkayi lebulawayo so yikho ke abantu bonabo bawusebenzisa umgwaqo all those people baaffecti baku-risk yokuthola i-TB
kule minye njalo imigwaqo okumele ilungiswe nguhulumende esabelweni lesi induna uMahlathini weCholocho layo uthi isigaba sakhe sikhangelele ukuncedwa nguhulumende ngoba isichezuke kakhulu imigwaqo eminingi njalo eminye selokhu yalungiswa nguhulumende wabamhlophe kungakabi lohulumende wabansundu
Even the minister admitted ukuthi iCholocho Bulawayo needs attention.
Unkosikazi Sethulo Ndebele okudalele ephalamende emele izakhamizi zeCholocho uthi sekukaningi beluhlafuna lolu daba ephalamende kodwa kungabi lempendulo ecacayo.
Kwesula ngitsho lo mgwaqo weVictoria Falls Bulawayo lawo. Bevele uzifele ngekutsho ukuthi ngumgwaqo oya ku-tourist destination yethu yeZimbabwe. Ayikhangelwa nje imigwaqo yakithi kumbe into esingathathwa serious khona ngapha emhlubulweni wethu njengoba nje sitsho ukuthi ungani sokuyingoma
abantu abahlala enkayi echolocho lezinye izigaba bavumelana ukuba imigwaqo le ibalulekile kakhulu ekuthwaleni izigulane nxa zisiwa empilo Central Hospital kobulawayo ikakhulu kwabasengozini abagula ngamandla kanye nabahlelelwayo ngesizathu sokuba isabelo semathebheleleni North kaselamtshina yonke yokwelapha laba kanye labongi abeneleyo imigwaqo le inceda njalo abafundi nxa besiya ezikolo osomabhizinisi abakuhulumende kanye lezinye nje inhambo zezakhamizi umgwaqo webulawayo nkayi road uxhumanisa inkayi lezinye izigaba ezisemhlubulweni wemathebheleleni North kanye lenkabazwe ngingunokuthaba dlamini westudio 7 ngisevictoria falls
Ngokwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga kwestudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Mabel Mpala, umxoxi wenhlelo zika Ward 28 eCountry Park kwaBulawayo. Ekuhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association sicubungula uhlupho lokusilela kwamandla amagetsi kanye lamanzi.
Abesifazana kungabe kuyibo kubathwalisa amagabha avuzayo kakhulu yini ukusilela kwamandla amagesi lamanzi
esiboraneni kumele umuntu ongumama aphume ekuseni afithi ngama 2-5 ekuseni maybe after 4-5 ayezilayinisa izigubhu zakhe esiboraneni njalo angazazilayinisa kule maximum ethathwayo maximum of 4 per day izigubhu ezingu-4 unefamily abantwana abangu-4 like the 2 adults or 3 adults say family average family of 7 izigubhu ezingu-4 awusakwazi ngizazifaka zibe ngize-toilethi ngizazifaka zibe ngapha e-kitchen whichever way kakusebenzi ngoba umuntu esuka laphana amanzi awagwani umama uzathona lisuka lapha ekwesinye isibholane njalo ayezama ukulayina angakhelela ngapha kuthutha efake endlini ayenelela leziyani ezingali
sesibuya lapha emagesini bayathola yini inkuni kumbe okunye kokuba sisimulele
inkoni ikukhuluma iqiniso kakula nkuni lapha ngoba kuselaganga ezithengwayo imali zathi vele ingekho isihlupha akukho mqoko ukuthi ukhiphe imali ithengi gethi ngoba vele yanokho igasi ungaze uyifile iyaphela sithi ugcwalisa ithengi ne-$5 $6 ephinde pele zingakapheli ngoba sokukhandelwe nayo negethi ngapho yavele ethethe imali wagisa igethi elingekhoyo so konke kunzima kuthevawe kunzima size sibona omama sebeze ne-topic group leze ama-MPs ama-soft drinks bephele somehow kambe kuyabe kusayikudla oku-right khona lo kodwa umama uyabe engala-choice yabe khangela imoli
kuyini ongakuxwayisa abantu kuyini ongathi ufisa ukuthi uhulumente awenze
sicela i-service delivery njengoba bepromisa nxa besima laphana amakhampani la ukuthi bazasinika i-service besicela basihloniphe siphiwe leyo service emhlanganweni abantu kabasasuku belose ama-platforms aku-social media siyenze lama-flyers kumenyezele yayonke ethi indawo nabantwana esikolo bakumenyezele elisho ukuthi likela abazali kodwa kabasetini abadlali
lowo ngunkosikazi Mabel Mpala umxoxi wenhlelo zikaward 28 eCountry Park kobulawayo ekumhlanganiso yebulawayo Progressive Residence Association asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami uzithandekile Mhlanga kuhlelo oluphathelane labesifazane
siyabonga kakhulu uzithandekile Mhlanga sokuyisikhathi sohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
langalaphuma le ndaba langalaphuma le ndaba lashona le ndaba langalaphuma le ndaba langalaphuma le ndaba lashona le ndaba
ngiyalamukela kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba namhlanje sikobidi ekhezi lapho izakhamizi ezikhuza khona umhlola phezu komunye ujaha owetheswa icala lokudlwengula ukhulu amthole elele egangeni ngemva kokunatha utshwala sixoxele linye lamapolisa esigaba umnumzana Sihwede Ngwenya
lento iyenzeke esigodini noma ngithi emzini wako Sihayi Sihayi village under chief BD duze nasemaphisa umfana ke simbophile samthatha samusa emapoliseni asekhezi ngikhuluma nje ungaphansi kwezandla zamapolisa asekhezi ukuthi amapolisa asekhezi asazise ukuthi icala leli lizokungenela emzini waseKwanda noma nje ngithi kwiprovinsi yaseKwanda ngoba kuyicala elingaphezu kwe-Magistrate Court elidinga i-Regional Court lo mfana ngokuzalwa uzalwa endaweni ebizwa ngokuthi uMguza District emzini owaziwa ngokuthi Alexandra ubaba lo odlenguliwe ungubaba osemdala mpela sithi nje ulapha koma early 50s late 40s early 50s late 40s ubaba uyile esibhedlela sase St Joseph's ngokunjalo ke bamthumela esibhedlela esikhulu se district esibizwa ngokuthi iMaphisa Provincial Hospital ke esibhedlela sase Maphisa ke ekuhlolweni kwakhe ke bavumile ukuthi no kukhona ukuphazamiseka othize ahlangabezane nakho umuntu omdala umuntu omdala sikhuluma nje uyagula uyagula mpela uke wakhala ngokuthi unenkinga yokuthi aye ngaphandle mhlawumbe ayolahla itshele ntaba kuye kwangathi kuyamhlupha mpela kwesikhathi esithile sikhuluma nje ungumuntu namhlanje na okufanele ayobonana futhi namapholisa ekhezi ngokubanikeza futhi i-statement
izakhamizi zithini ngalinkemenkeme
izakhamizi zithuke kakhulu ngalesenze sokuthi kube khona umuntu wesilisa odlengulwa ngomunye umuntu wesilisa noma umuntu wesilisa odlengula omunye umuntu wesilisa asikaze sibe nesinye isehlakalo esithi asifuzelesi ngempela ngempela kuyasethusa lesi kodwa khona mhlawumbe uma ungathanda ukubuka kamuvana izolo laphayana hayi asiqali ukuhlangabezana nayo le nkinga kule kwaba khona eminyakeni ethile edlule abanumzane mpela ababili ngabona lesi sehlakalo sokungesesithathu lakithi la ngikhumbula eminyakeni ethile edlule bakhona futhi abanumzana abathile abake benza into ethi ayicishe ifane babe namakhosikazi bobabili ke laba bantu bevele etshwaleni futhi nabo njengakulokho kwatholakala omunye esedlengule omunye sathi mhlawumbe utshwala nomhlawumbe imihlola noma imithi phela abantu bakithi babuye baphile nangemikhuba nangemithi kodwa ke ngemva kwaleso sehlakalo ngikhuluma ngento enesikhathi yenzeka la kwaphinda futhi kwenzeka okunye futhi aziqali kahle
sele zinto ukwenzeka esigabeni sakithi la noma nje abantu bayathanda ukuthi izindaba bebayifihle kanti sebefihla nezinto ezihlazo obekufanele ukuthi kube ngempela impela ziyakhulunywa noma ziyakhuzwa noma zingavunyelwa noma kufanele zaziwe ukuthi esigabeni sinenkinga engaka equkethe noma ephethe abantu abathile. Inkinga zalaba abantu kufanele zaziwe emphakathini. Labantu bayisimo esinje noma lo muntu uyisimo esithile angase abe nobungozi obungaka noma nomthelela ongemuhle ebantwini ngokwenza okuthile nokuthile nokuthile nokuthile. Akufanele sizifihle lezi zinto, kufanele sizikhulume zaziwe ukuze abantu bavikeleleke kulezi zinto noma mhlambe bona abenza lezi zinto lezi mhlambe bathole indlela ukuthi bangase basizakale.
Umsolwa ukhanya ephilile ekhanda yini?
Umsolwa ubukeka engumuntu ophile saka. Uma uxoxa naye nje noma uhamba naye noma nje ukhuluma naye kodwa ke akusiyo umuntu wendawo ngokuzalwa cishe lo msolwa unonyaka mhlambe ehleli kule ndawo le yakithi yakosihayi kobitila yena ngumuntu ngokuzalwa ozalwa under district Mguza. Uzokhumbula ukuthi sina sekwe district Madobo futhi emaphethelweni emadobo sosiya ngapha ekugcineni impela ngoba thina sakhele iBotswana yikho ke iMguza isibulawayo north and then Tina we are Bulawayo further south. Kodwa ke usenesikhathi lo muntu ephakathi kwethu ehleli la kulo muzi lo eyenze le mkhuba ehleli kuwo asithi nje cishe unyaka kodwa ke cha ngempela ngempela kuyena umuntu engaqamba mangithi mhlambe kunento ongaphinde uyisole kuyena ngokomqondo cha uphelele lo muntu futhi ucabanga aqede okungase kube ngumbuzo nje ukuthi ngempela ngempela lo muntu engabe eyinkonkoni yini ngokugcwele ngoba kunalabo abantu ababe babezinkonkoni lapha laba abantu abazinkonkoni abafuna ukuthi bathandane ngobulili obufanayo ukuthi mhlambe uleso simo salabo bantu labo kodwa cha ngokomqondo iphelele lo muntu.
Hayi bekukuhle ukuxoxa lawe Ngwenya, siyabonga.
Angibonge mhlonishwa.
Umnumzana Sihwete Ngwenya lipholisa lesigaba sakobhidi emangweni weKezi. Besixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkumo.
Sibonga kakhulu untungameli Nkomo ungadinelwa kusasa. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi wamapiano uKing Mbulazi.
Angibingelele msakazi, ngibingelele nabalaleli emakhaya. Okhulumayo umhlalisi Khumalo owaziwa likaKing M. King Mbulazi osehambile endimeni kakhulu. Uculiwa isichathamiya kakhulu. Ngiyacula umasikandi ngengaza emsakazweni futhi kuhamba iqembu lami lomasikandi. Manje-ke esengufundile iloko-ke esengikwenza manje ukuzenzela amabhithi, ngiziproducela amabhithi, ngizenzela umculo ngokwami wami la ngihlala khona ngaphansi kwestudio sami iDlozi Rocks Studios. Ekhaya ngiphuma eKezi kodwa ngifana ozikhulele koBulawayo. Umculo vele ngiqale khona la kwaBulawayo.
Azaki papa da tanginda asai babu se gusela asya papa
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ma ungabuzongifonela straight ungathinta kulezi namba 073-446-4215. Ma uzothanda ukuthi sixhumane kuWhatsApp 083-842-6659. Kufacebook ungangena nje uthi mhlalisi Khumalo uyangithola.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli.
sicela uqhaso kibo ngibona abelungu bethu abalandeli balaleli siyacela nisupport singajabula kakhulu ngicela isupportini kakhulu bafowethu ngiyacela isupport ungangijabulisa nami ngizibone njengomuntu oshintshile ngokwenza ngiseSouth Africa yila sizama khona amatoho izena khona sekunzima kungasekho lutho olulungayo sesicabanga ukuyasebenzela ekhaya besicela nje isupportini kakhulu
singakehlukani sibe sikhangele ezinye zezinhloko zendaba ebezikhokhela abakubandla elibusayo elezanupief bamangaliswa yilabo abadili sebehlulekile ukubusa njengabanye babo abakuzwekazi le-afrika ngakho-ke kumele bephume bephele embusweni hhayi-ke siludukwa lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo umthembo osithembayo ugibs dube lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 pm kusvika na 7:30 pm
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka muri yezimbabwe